States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro wekutanga mugore dzva 1 ndira 2024 ndichiti makorokoto vatereri. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF. Kana kuti wanoti wange wanoshanda nebato riri kutonga.
Sangano reHarare Residents Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti land barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANU PF.
Maland baron ari kuparadza mhosva, havasiri vanhu veZANU PF, nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF. Maland barons macriminals.
Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri.
Shoko avatorerai mwoyo aanotsinira zvagara zvitaurwa nevana veZimbabwe kuti continuous assessment learning activities aite anodiscriminate vana. Ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo. Haana kustructure zvakanaka, akawandisa.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities kana kuti CALA, vachiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari veguta reHarare, reHarare Residents Trust rinoti guta ravo rakatarisana nematambudziko makuru pamusoro penyaya yemvura yakazara mudzimba dzevamwe vagari pamwe nedenda rekorera iyo iri kupararira zvikuru munyika. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti rimwe dambudziko guru riri kuenda inyaya yevanhu vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka mumatoro zvisiri pamutemo kana kuti maland barons. Vashumba vanoti vanhu ava vari kushanda nevakuru mubato riri kutonga reZANU PF. Tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji.
Mukati meguta reHarare mune matambudziko akati wandei atiri kuona ari kuitika, zvinosanganisira kuti tine wagari wane dzimba dzakazara mvura mushure mekunaya kwemvura yakati wandei munzvimbo iyi kunyanya kubudiriro budiriro 5 kudhuze nekuKebzuku. Kune wagari wakawanirwa pekuti wafanogare pabudiriro 3 primary school. Tichiita tsvagurudzo yedu takanga tichiziviswa kuti wazhinji wemhuri dzakauya panzvimbo iyi wari kunyanya kuda kuti wawanirwe pavo pekuti wagare. Ivo kunzvimbo dzavanogara kubudiriro 5 ikoko wakapiwa nzvimbo yekugara muwetland munove munzira yemvura mubani mudoro chaimo chaimo. Dambudziko rawo rawe nemakore akati wandei.
Izvi zvinoitika sei vashumba?
Chinoitika ngechekuti maland barons achishanda nematown planners achishanda nevashandi vakuru vemukanzuru nemakanzelers mamwe nemapoliticians emubato riri kutonga reZANU PF kana kuti wanoti wange wanoshanda nebato riri kutonga wanenge vachisimbisa vanhu awa vachiwaudza kuti pawakagara hapana zvinoitwa kwavari asi ivo vachitarisirwa kuti wabuditse mari saka wabuditsa mari kwemakore akawanda vachipa maland barons uye pavanonge vachibvunzurudzwa nevanhu vehurumende vanowazivisa kuti kune vashandi vekanzuru vanotora mari uye vanowagadzirira mapepa avo kuti kugara kwavo kuve pamutemo panzvimbo yavari kunyangwe panzvimbo pavari pari panzira yemvura saka zvinoratidza kuti pane munhu ari vanhu vari mukansel vari kuita basa rekutengesa matoro evagari vachiziva havo kuti hapatenderwi kuti patengeswe asi vari kutengesera vanhu
vanotengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti maland barons havazivikanwi here vashumba
maland barons aya anozivikanwa uye kune ripoti yatendai uchena yakaitwa musure meimwe commission justice tendai uchena wakaferefeta nyaya yemaland barons kutorwa kwenzvimbo yestate neyekanzo asi ripoti yacho haina kubuditswa saka tinotarisira kuti hurumende ichabatsiridza uye kanzuru ichabatsiridza kugadzirisa nyaya iyi but tine dambudziko guru rekuti kolera iriko iyi iri kuita kuti matambudziko ewagari arambe achiedzera tikabatanidza nekunaisa kwemvura kuri kuitika sewage iri kudhushuka isingagadziriswi mukaenda mukuwadzana along Blawayo Road padhuze nekabridge pakanangana nepamagetsi mukuwadzana area tinoona paine sewage yakawandisa iri kuyerera ichipinda murwizi tinoona zvakare paine sewage mukati meiyoyo nzvimbo yekutarisana nekuwadzana extension mukarwizi ikako kuine imwe sewage zvakare iri kurasika ichipinda mukarwizi kanoenda kunorasa mvura kuna Chiwero tikaenda kunzvimbo yeGlenview nekunzvimbo yebudiriro kurugare kambuzuma mufakosi kune nzvimbo dzakati wandei dzine sewage yagara iri kutotaurwa nezvayo ichipiwa mareports kune vashandi vekanzuru
ko vashumba kana vashandi vekanzuru vachiziviswa pamusoro pezviitiko izvi vanotadza sei kuzvimisa kana kusungisa vanhu vanoita izvi
washandi wekanzuru hatisi kunzwisisa kuti vachiri kuda zvebasa here kana kuti vari kuitawo zvimwe vari mukanzuru ngekuti mareports pawanoapiwa havasi kuita basa havasi kuchimbidza kugadzirisa dambudziko rinenge riri kutarisanwa nevagari kuGlenview tine dzimba dzekuti dzinotozara masewage wekanzuru vakauya kunyangwe vachinge vabhadharisa vagari vanongotokonya-tokonya mushure memahours sewage yayo inenge yatanga zvakare tikatarisa kuchitungwiza ndodambudziko zvakare kunana St Mary's
avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7 asi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo harishandi nevanhu vakadai vachiti vanhu ava matsotsi anofanirwa kusungwa vachisimbisa kuti bato ravo harinei navo
maland baron ari kuparadza mhosva havasiri vanhu veZANU PF nokuti hachisi chirongwa chiri kutungamirwa neZANU PF maland barons macriminals isu sebato rezanu piefa tibvumi kuti titarise nyaya paupwere wekuti tinoda kutsvaka kuti munhu aita Zimbabwe ngatimupe political party isu katitarisei chakakoshera Zimbabwe timbosiya upwere tizive kuti nawe Marlene Baron inoda kuadreswa Marlene Baron anodya nevanhu vakasiyana siyana vamwe vezanu pf vamwe vanenge vari kwekutriplec vamwe vari wekupi izvozvo hazvisiwo zvakakosha chakakosha ndechekuti wose ari kuda zvechiland baron anofanira kuti asanganiswe netirongo asungwe nekuti ichi chihunhu chatisingachadi dai vari vamwe vaibatana nesu kuti ngatisiitai chinhu chimwe nekuti isu tikagara pasi hatigoni kutadza kunyora list rinenge rine vanhu Marlene Baron ane chekuita nemamwe mapato akasiyana siyana asi hazvisina kukoshera vana vezimbabwe chakavakoshera ndechekuti ichi chigwere chapinda ngachichidzimurwa isu sezanu pf tinokoshesa vana vezimbabwe kwete zvoupwerepwere zvinoitwa nemamwe mapato
avo vange vari mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu pf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti rinowirirana nezviri kufungwa nebazi rezvedzidzo maererano nechirongwa chevana vechikoro checontinuous assessment learning activities kana kuti CALR gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vakadzivisa kuti hurumende iri kufunga zvokumisa kushandiswa kwechirongwa checALR muzvikoro mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti vanofara chose kuti hurumende yabvuma zvakagara zvichitaurwa nevarairidzi pamusoro pechirongwa ichi vachiti vakamirira kuona kana hurumende ichienderera mberi nekumisa chirongwa ichi mwedzi unouya
shoko avatorerai mwoyo anotsinira zvagara zvichitaurwa nevana vezimbabwe kuti continuous assessment learning activities haite anodiscriminate vana ari kuita kuti kudzidza kunyanyodhurira varombo haana kustructure zvakanaka akawandisa ari unnecessary mamwe acho kuti ape vana maskills hakuna skill iri kumbowanikwa nekuti ango zvaingoita sekunge maassignments akangowanda pamwana umwe chete vanhu vanga vagara vachichema tiri kutoshamisika kuti kumusoro uko kunenge kune indecision yakawanda inge iriko yekuti vanenge vanotya kumeka madecisions ekusumudzira dzidzo yenyika pamwe pane vanenge vakavabata kumashure vachivadhonza-dhonza vatisingaoni
saka vamasaraure sevarairidzi munotarisirei uye nemhaka yei
isu tarisira kuti mukala ingadai yakabviswa kare ibedhen iri unnecessary vana vari kutotadza kutowana dzidzo makala acho ari kudzimara anoitwa nevabereki ari kudzimara abhadharwa kuti munhu aitirwe isu takagara tati kana tichiita continuous assessment learning activities ngatitsvagei kune umhare hwemwana une umhizha hwake hwakasimba oita maareas iyo kana ari mwana webhora oita makala ake anoenderana nezvekubhora raanotamba ratinoona ndokunogona kukwadira future yake akange aitirwa makala ikoko kana neimwe maareas mairi matatu kwete kuti makala anokavha masubjects ese zvazvinodzimara zvaita anodzimara ameaningless pasina munhu ari kumbobhenefita pazviri
zvino chamakatarisira kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi ndechipi vamasaraure
tinotarisirawo kuti muna February kana tichiita tasvika hatizoone vamwoyo vachidududza vachidzokera kumashure makala anofanira kunge achienderana necontext ine mwana achienderana achipromota specialization zvisiri zvekungoti kumba zvese muende zviri kuita kuti varombo vatadze kuwana dzidzo zviri kuita kuti even exit profile dzevana dzaakumanufactua makala acho anenge aticha abhadharwa mwana agara apiwa mamaks exit profile dzevana dzindedzenhema dziri kuzobuda dza saka isu tinoti ndo zvatagara tichichemera ingazvigadziriswe zvinaka
avo vange vari mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7
Ichitevera kusungwa kunumwe murume achipomerwa mhosva yekutengesera vana vadiki wawa. Imwe nyanzvi inongorora nezvematongero enyika yakazvimirira inoti nyaya yokushandiswa kwehwahwa munyika inofanira kugadziriswa nekukurumidza. Vari Joyce Ngwenya vanoti imwe kambani inoongorora zvinoitika munyika zhinji yeWise Voter ichangobva mukuzivisa kuti Zimbabwe iri mberi kwenyika zhinji mukunwa kwehwahwa, uye hazvavakatyamadzi kuona zvakadai zvichiitika. Vangwenya vanoti nyika haivapi nezvidhakwa, vachikurudzira kuti kutengeswa kwehwahwa pamwe nenguva dzinozarurwa nzvimbo dzokumwira hwahwa zvinofanirwa kutarisiswa.
Tsvakiridzo yakaitwa neWise Voter inoratidza kuti isu zvizvarwa zveZimbabwe tiri dzimwe dzenyika dzinokwapura hwahwa kudarika vese. Aiwa ichokwadi. Zvikonzero zvakawanda. Chekutanga, eva wande, nzvimbo dzinotengeswa hwahwa dziri kwese kwese. Isu pataikura taitoziva kuti bhizimisi romunhu mutema, mabhazi kana bottle store. Mabhawa ndiwa itotenga kuruakwa kumarokisheni dzimba, zvikoro nemaclinic zvisati zvapera.
Vangwenya, izvi zvinotisiya tiri papi senyika?
Haukwanisi kutenga hwahwa usina mari. Kureva kuti nyange zvinhu zvakaoma sei, maZimbabwen vangatorega kutenga chikafu kana mbatya chaidzo nekuda hwahwa. Chetatu, utongi hwedu hwakaipa zvokuti vanhu vari kuzhinji vari kushungurudzika mupfungwa kutongoma hwahwa kuti vakangamwe nhamo.
Zvingagadzirika here izvi Vangwenya, uye zvingagadzirisika sei?
Izvi zvinhu zvinogadzirika. Nyika vahwande haivapi nezvidhakwa. Sokuona kwangu malikwa license ngaaite mashoma. Kana mitero yacho chaiyo chaiyo yokutengesa hwahwa ngaikwidzwe mitengo. Uye chekupedzisira, nguva yekutengwa hwahwa ngaitarwe kuti maawazi acho aite mashoma. Ndofunga izvi zvingabatsira kuti vanhu vagare vari soba.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Alo Studio 7, ma MPs anogona kunga achivanza nyaya yenzara inenge irimo munzvimbo dzavanobva, asi kuno kugokwe North vanhu tava kudofa nezvara nemakore chero paChristmas. Tashayiwa chero sadza rokudya, chero pokukumbira chamuchaimo hapana, chero pokukumbidzana. Nemhaka yekuti vanhu vari munzvimbo imomo chero unenge anazvo zvishoma, tinobva kunzvimbo dzakasiyana, saka hakuna munhu unokwanisa kuisa chichemo chomumwe munhu. Please MP wedu ndispensa shuma gondoho, hakuna chikafu kuno kunzvimbo. Kubva zvatakavhota iye zvino hatisi kuvavona kuti vari papi vanhu tichitambura kudai. Vakangoguma vachitogadzira marodhi zvikangoguma zvakangodero. Saka isusu tiri kukumbira nyaya yerubetsero, nyaya yechikafu munzvimbo, kuti vanhu shuwa tatamburisa tofa nezvara.
Uyo anonzi Mnangagwa ngarege kunyebera vanhu ekumatebhele ndikumidlands nenyaya yegukura hundi. Ngaamborega zvake, vanhu ngavangodzidza kuti shiri yagare nemuriro wayo. Saka havanofanira kungoziva makombiyuta ekutambisa mari kutengera masabhuku kuti vanokombiyuta zvanya chiine zvegukura hundi. Tsotsiro nema vanhu vake vanotoziva vada kutuma evana kumatebhele ndakangwara kunge ini.
Mangwanani mangwanani, nyaya yegukura hundi yakaoma. Iwo vamunanga kubva chavo ndo vanotonyatsoziva, saka vanotumira vanhu kuti vandotsvaka nyaya yegukura hwendi papi ivo varivo muridzi wenyaya. Kuda kungovhara zvavo vachizivavo kuti maelections anonzi anogona kuvako gore rinouya, vanenge vaida kuti vanhu vave vekublawa vagona sati vakanaka. Iye ndiye munhu wakatoshata chaizvo, iye haafanirwi kana kumbotopiwa mukana. Vanhu ngavarege kubatwa kumeso naye munhu iyoyo.
Makadima mukasiye pa Studio 7 apo. Aiwa, still right. Chataida kuta wara ndiche kuti nyika Zimbabwe, vana vese veZimbabwe ngava zvinzwisise. Kuti nyika ino iri captured, hatina masoja, hatina mapurisa, hatina security. That's why uchiona kuti chiro pakamangarwa nyaya dzidzi kuti pari kuabdactwa vanhu, pari kuurayiwa vanhu, pari kudii. Unongotongomangarawo nyaya dzeZANU-PF kuZANU-PF yacho. Saka uchiona kuti havana zvavanoita. Saka kudai Mwari anga apindira dzimwe nyika dzatibatsira. Chichipiri, taudzwa muNangagwa neZANU-PF vaziye kuti Mwari vakatsamwa nokuda kwekudeuka kuri kuita ropa. Ropa riri munyika muno muranyanya kudeuka, zita raMwari rabatwa nemadhaka kwenguva yakareba. Yakwana nguva yekuti Mwari achisumuka azviratidze kuti ndiMwari. Ngavaregedze kuramba vachiuraya vanhu, ngavaregedze kuramba vachitamba neropa revanhu sezvavari kuita izvo, vachisimbisa maaritari avo kuti zvavo zviite. Mwari vakuda kuchisumuka kuti simba ravo richionekwe. Chekupedzisira ndechekuti makorokoto kuna achamisa, nokuti vakagona nekunzwisisa kuti nyika ino inoda kunamata. Nokuti aritari yeZANU-PF yakasimba zvisingaiti, yakasimbiswa neropa revanhu kubva 1980 kusvika izvezvi. Saka panoda kunamata, asi isusu ngatiregedzewo kuasirira vachinamata vega, nokuti vari vega havaikunde hondo iyi. Zvinoda isusu kuti tivabatsire kunamata kuti zvifambe. Ndatenda hangu.
Vamugazi pastudio 7 rangajonga kane miri nanagandi ndaura na George vemusouth africa munyaundobva kuchikova kuvamikandi pastudio 7 noti mota dzakabva kuchina dzekutanga idzo dzemasoja dzakauya izvo vanofara zvavo mara ndavazive kuti hakuna chemahara maminerals ose ari kubiwa achiendeswa kuchina ndiyo ari kunofumisa china ndosaka china ikaofa mota remahara neparliamend yakavakwa china haina chemahara vanongoipa diamond negodi vano Zimbabwe vachitambura. Vana veZimbabwe vari kufira pasi pemugodi. President yaiona muZimbabwe aina hanya nazvo munangawo. Ende hakuna munhu akambomuvhotera, hakuna ani. Makambani mazhinji ose ari muhurumende ose akatengeswa. Mota dzose dzaikambena nadzo dzedzemaMP nechichitsi idzo dzedze. Dzikutovangototi mota idzo dzedze makambani ose mazhinji ose ada kuda anoona munangawo achipinda imomo munyika yeZimbabwe. Ndava dzemakambani yao ose ari neSABC nechichi zvose neakawandisa makambani amamwachina hatitauri mara atengesa ndatenda hangu kumakanda pastudio 7
tiri panyaya yeguku rahunde apo Midlands Matederland kushandiswa uku kuvharwa uku nasi kutonyengedzwa chaiko nekuti aungati munhu akauraya baba wako okuzokupa metiri yekuti tsvaga chakauraya baba wako iye ari akauraya baba wake azvidzazibudi kutovharana chaiko kuda kutongohwanda newe nechigunwe kuri kuita ZANU-PF kana munangako munhu akauraya mukoma wako nhasi unonzi tsvaga chinhu chakauraya mukoma wako unochitsvaga sei iye uchitumwa nemunhu ari iye akauraya baba wako ari iye akauraya mukoma wako ari iye akauraya sisi wako ari akauraya mhuri dzese iye wacho ari kupiwa wacho vamwe wacho havana kuzoenda kuchikoro nekuti vakangaurayirwa vanhu vaiaendesa kuchikoro baba akaurawa mwana akasara kuchikoro achaendi nekuti hapana anga achamubhadhara school fees wopiwa kombiyuta yaasina kumboenda kodzidza kuchikoro kuti enda utsvage chakauraya baba wako nemunhu akauraya baba wako munoti kutsvinya here kuri kuita munangagwa kutsvinya kuri pachena chaiko chaiko kutsvinya chaiko
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika makaterera kuvoice of america studio 7 tichitepfenyura tiri kuwashington dc iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
chitima chino manya zvikuru pasi pegungwa pakati pemaguta eLondon muBritain neParis muFrance chakambomiswa kufamba mushure mekunge mvura yakawanda yapinda mumwena munofamba chitima ichi zvichikonzerwa nekunaya kwemvura yakawandisa. Venezuela inoti icharamba ichiendesa mauto ayo zviuru zvitanhatu padyo nenyika yeGuyana kusvika ngarava yemauto eBritain yakatumirwa kunyika yeGuyana yabva munyanza iri padyo neVenezuela. Guyana yaimbotongwa neBritain, nzvimbo iri kukonzera kusawirirana uku ndeye Essequibo, iyo inonzi ine mafuta ekufambisa dzimotikari akawanda. Venezuela inoti nzvimbo iyi ndeyayo yakatorwa namaBritish pavakatara miganhu munzvimbo iyi. Makorokoto vatereri, nhasi izuva rekutanga mugore dzva ra2024. Ngatinzwei mashoko ekurudziro nekutambira gore dzva ari kubva kuna mufundisi Richard Moyo.
Mashoko andula kutenda Mwari akafamba nesu mukati megore rino ra2023 kubva muna January 1 kusvika nhasi. Iriso ndiye kupedzisira yegore. Tirakupa mbiri nokukudza Jehovha Mwari, chitenda zvikuru nepenyuro yeStudio 7 nevashamarari vose vanobata pairi nezvirongwa zvose nevatereri vayo matrima nenyika. Nokuti tinoziva ku 2023 wakanga riri gore ranga rakaoma kuvakawanda. Vazhinji kwazvo vakarasikirwa nehama dzavo dzavaida dzakasiyana siyana, vakarasikirwa nana baba, vakarasikirwa nana mai, hanzvadzi, vana mukoma, vana baba, vana mbuya, shamwari nevavakidzani vavo mukati merino gore. Asi tinokupa mbiri nokutenda Jehovha tichiti ngatirumbidzei Mwari nokuti ndiwo oga akarurama. Tinotenda kuti Jehovha wakafamba nesu mukati megore ra2023 kubva richitanga kusvika zvino pariri nhasi 4/1 January. Iriso ndiya nhasi yekupedzisira ya2023 achazomonta mukiyazve. Asi ndiri kukurudzira hama neshamwari muna Jesu Kristu kuti ngatizvibate. Saka ndoda ndechekuti Mwari ndimwari wakanaka, Mwari ndimwari wakarurama. Ndino mashoko anoda kutora masoma kubva kuna mapisarema chapter 23. Pane masoro mashoko uripo, Jehovha ndiye mufudzi wangu. Pisarema ra Davida, Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unondivatisa pasi pamafuro manyoro, unondisesedza pamvuri, pamvura inozorodza, unoponesa mweya wangu. Kurudzira kuti zuva rakafanira nhasi, ngatitipei Mwari nokutenda Jehovha Mwari wekudenga zvikuru wakafamba nesu mukati merinogore. Ndinoziva kuti kune hama dzakawanda dzakarasikirwa namabasa, dzakarasikirwa nezvakakosha, dzakarasikirwa dzapera tariro, vazama zvose zviri kuramba, vazama icho nechocho. Asi ndinoda kutaura ndichiti huyai mose kuna Jehovha mupenyu, ndiye wose anopedza matambudziko, ndiye wose anonatsa. Vazhinji vakazama zvose, asi Jehovha ndiye oga anopedza matambudziko nezvatinosangana nazvo. Saka hama dzangu, regai titende nokukudza Jehovha Mwari mukati mezuva rakafanira nhasi. Tinotanga gore dzva ra2024, tinotenda kuti zvose zvatakakundikana nazvo zvichaendeka nezita raJesu. Hapana chinoramba, ngatirambe tinamata, tirambe takabatana sezvatakabatana mugore ra2023 kubva richitanga kusvika zvino. Chiteerera nhepenyu redu yeStudio 7, chiteerera vasamara vakasiyana-siyana vari muZimbabwe muno matiri, vari kuSouth Africa, Botswana, kuAmerica pasi rose. Tida kutenda zvikuru Voice of America nemabasa mazhinji ainotiitira, nemi mese vatereri vari mukati menyika yeZimbabwe pasi rose. Ndinoda kutenda zvichiti Mwari ndiMwari wakanaka. Regai kupera tariro, tatenda Mwari udenga kukupofadzei mopinda 2024 ine rudo nemaropafadzo makomborero nemhuri yenyicharuya. Amen.
Tinotenda mashoko ekurudziro awo abva kuna Pastor Richard Moyo, makorokoto vatereri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinoshora mabasa ari kuitwa nevatengesa nekupa vanhu nzvimbo zvisiri pamutemo kana kuti maland barons, vachiti vanhu ava vanoshanda nebato riri kutonga reZANUPF. Asi bato riri kutonga reZANUPF rinoti maland barons matsotsi asingashandi nebato iri uye vanofanirwa kusungwa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinobvumirana nehurumende hurumende pamusoro pechirongwa chedzidzo checontinuous assessment learning activities kana kuti kala vachiti hachisi chirongwa chakanakira vadzidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiya muna Chris Gande nau dzesindevele.